Siripo ndozo kuti icho ehe kuna makombrezi akatisaira vachitaurira kuti ndo zviripo izvi chokutanga takaona resolution yavakaita kumasu vachitivo vanoda kuti vamutasa Javulani neni tidzokere kumusangano wamaa veterans uye kuti tidzokere kumusangano tikaona kuti haiwa zvakanaka isu tagara tiri maall veterans war veterans hazvingaiti kuti tonzi tava kuapplya kudzokera kumaall veterans kana izvi ndikumusangano tikati hai tinenge takanaka ndechekuti ivo ngavakurukure vatenderane zvavanoda kuti tiite so ndingati ndiyo nyaya iripo iyoyo yokuti iko yes zvakabuda mapepa yes vakatikondakta kuti ndozvavari kuita tikati haiwa zvakanaka itai mberi nazvo izvozvo isu tinofunga kuti kumaall veterans hakunetsi kudzokera chinganetsa perhaps kungava kuti kumusangano kana muchienda kumusangano munodzoka sei tesitesi atakadzingwaka nyange naivo varipo vanga vakadzingwa saka zvavanga vakadzingwa vangodzokera havana kuapply vangodzokera saka tiri kustada nyaya yachona iyoyo
toti madzokera munei muchidzokera muchitangira pasi here pavangati kugrassroots kana kuti mune pamunotarisira kudzoka muchisvikotangira
ndio zvinoreva vachoda that's why tichiti isu kunoda maclarification okuti iko kana tichidzokera tinodzokera sei saka tingati bhora riri mudariro ravo riri mukoti mavo nokuti ivo ndo vakazvitanga saka kuda vanoziva zvokuita nokuti takaona kuti executive committee yavo yakaita resolution yokuti iko ivo vanoti tidzokere kumusangano saka vachatora nyaya vagoenda nayo kupolitbiro ndine vimbo huru kuti kuda kwavanoenda kupolitbiro kwacho nedo kuchaclarify vaikoko kuti hatizi kuti tinodzoka tiri papi that's why inenge tichida clarification kuti todzoka tiri papi kana tichinge tichidzadzoka uye tichange tichiitei and so on so on tinenge tichizviona zviri clear kwatiri some of us hatichadi zvamasimba zvepower zvemaposition hasari zvirivo zvatiri kuda kuda vamwe vanenge vari variri kuti kana vakauya vangatitoriya zvigaro isu hatifunge in terms okutsvaka zvigaro isu tinenge tingoda kuti musangano uinde mberi
vagumbo mutemo muzanu pf unoti vanoda kudzokera kumusangano uyu vanofanirwa kunyorera kucentral committee yebato mungatarisira here kuzoti muite izvi toti vatinyorerai kubato
hatiiti zvinhu zvakadaro saizvo tinyorera kuti kudini tinyorera kuti kudini kumusangano vanhu vakada sesu tisu takavamba musangano wezanu watinawo tizoita zanu pf vandononyora ndichindi kudini handifungi kuti isu inotarisira kuti zvinofamba zvakadaro tese tiandangadzingwa vazhinji tese tandangadzingwa zvino kuti wozonzi wechiaplya waapplya kusame gurupu ratatangodzingwa tese aondiri hazvimake sense.